Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani moyo vanoti sangano ravo harisi kufara kuti vacharumbira vari kuda kuita mutungamiriri wePan African Parliament musarudzo dzichaitwa nhasi kuMidrand muSouth Africa vachiti nhoroondo yavo panyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu munyika haina kunaka.
Isu seCrisis Coalition tinoti vacharumbira vanozikanwa uye zvavanopomerwa mhosva yekuzvuva madzishe edu achimainza mupolitics vachivabatisa rokwe rezvematongerwo enyika ebato rinotonga. Vanenge varamba vanonge vachizikanwa zvakare nekutaura mashoko anovavhundutsira uyezve nekuvatyidzira kuti vakatadza kunge vachitsigira bato rinotonga vachange vachizosangana nezvavachaona.
Vamoyo vanotiwo vacharumbira munhu akatarisana nemhosva mumatare emunyika. Nokudaro vakasarudzwa kutungamirira Pan African Parliament vanosvibisa zita resangano iri.
Isu seCrisis Coalition tinotaura tichiti chita chePan African Parliament chinozikanwa zvikurusa nekutsigira nyaya dzemabumbiro emitemo, nyaya dzekutonga kwejekerere. Saka seCrisis Coalition tinoti kusumuka kwacharumbira vachiri kukwidza utungamiri kunokakata zita rePan African Parliament kurisa mudhaka. Saizvozvo tinotaura tichiti kana zvakadaro zvakakosha kuti vambonge vachitadza kupinda pachigaro ichi, nekuti Crisis Coalition tinoti zvakare muZimbabwe muno vari mumatare dzimhosva vaari kudai kupomerwa kukanganisa bumbiro remutemo. Saka tichitaura kudaro tinoti hatitsigiri utungamiri hwacharumbira nekuti hune matsimba ekuvhiringa bumbiro remutemo reZimbabwe.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa namuzvinafundo Welshman Ncube vakurawo nechihwai vanoti ishe charumbira havana rutsigiro rweve ruzhinji munyika paurongwa hwavo uhu.
Isu kuzvinhu zvachifu charumbira hatiko, asi munhu anovimbika kana takatarisa nemeso eMDC nemeso evana veZimbabwe nemeso evanhu vanoda kodzero dzevanhu. Munhu akabuda pachena akatiende anosapota ZANU-PF, ndichifu weZANU-PF, anoda kuti madzishi asapote ZANU-PF, hakuna shehu anoda kuti avhotere MDC. Saka hatina chikonzero chokumira naye kupana African Parliament. Zviri kupana African Parliament kumira naye kana kumurasha. Vari kupana African Parliament ikoko ndo vachamuvhotera, ndo vachamira naye. Isu kuno kuZimbabwe hatimudi sapresident wePan African Parliament. Hatisi kumira naye, ngatsvagewo kuvanhu vokumira naye kwaachaenda ikoko, nokuti isu hatidi chifa nemaoko akasviba. Chifa anosapota ZANU-PF, chifa ari mumatare edzimhosva, chifa anorwisana nevanhu. Zvinhu zvatisingapi takasapota izvozvo.
Zvichakadai vaimbomirira mhondorongezi muparamende uye vari nhengo yebato riri kutonga reZANU-PF vaBright Matonga vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe ive iyo inotungamirira Pan African Parliament, vachiti zvinobatsirawo kuti Zimbabwe inzwikwe pane zvainenge ichida kuti zvigadziriswe nenyika dzekunze. VaMatonga vati kana vacharumbira vakasarudzwa kuve mutungamiriri wePan African Parliament vanogona kusimudzira sangano iri pamwe nekumirira Zimbabwe zvakanaka sezvo vari munhu ane hunyanzvi.
Tinoona zvakakodzera zvichibatsira nyika yeZimbabwe kuti vange vari ivo president vePan African Parliament. Kunana 2013 vakasarudzwa kunge vari vamwe vemaMPs kana masenator vanomirira Zimbabwe kuPan African Parliament. Vaenda ikoko vakaitwa chairman vecommittee inonzi yeCAFI. Vachipedza muna 26 after 3 years vakasarudzwa zvakare kune imwe committee yegovernance, audit and finance, CAPA. Saka neexperience yakadai tinoona kuti hasi mambo chete sematraditional chiefs amunoona aya. Mambo akaenda kuchikoro, vakaita MBA yavo kuchikoro chekupari inonzi INSEAD. Saka chikoro vanacho, tinoona kuti vachanotungamirira zvakanaka.
Nezuro ishe charumbira vakawanikwa vaine mhosva yekuita zvematongerwo enyika nedare redzimhosva vakanzi vashambadze mumapepanhau muterevhizheni nenhepfenyuro vachiti madzishe ose hafaniri kupindura munyaya dzezvematongerwo enyika. Dare rakatiwo mitemo yekutongwa kwematunhu inofanirwa kuranga ishe charumbira sezvo vakatyora mutemo zvitevera mashoko avo ekuti madzishe ose munyika anofanirwa kutsigira ZANU-PF. Nyaya iyi yakakudzwa kumatare nesangano reElection Resource Center. Vacharumbira vari kukukidzana na vapenyo Butale vekuBotswana pachigaro chemutungamiriri wePan African Parliament. Dare rePan African Parliament ibandiko reAfrican Union kana kuti AU rinoshanda kusimbaradza nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu, utongi hwejekerere nerunyararo muAfrica. Pan African Parliament ine matunhu mashanu anoti Southern Africa, North Africa, West Africa, East Africa neCentral Africa. Uye nyika yoga yoga iri muAfrica inosarudza nhengo dzeparamende shanu dzinopinda mudare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.